Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this July the 7th, 2016. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the just-ended mass stay-away in the country and a solidarity protest that also occurred in the diaspora. What are your views on the issue and the way forward?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai, don't forget.
Olo sine lobo mama. Sitola galanjalo ebulenjini. We are on the airweb on voazimbabwe.com, lobanjalo ku voaindebele.com, lobanjalo ku voashona.com.
And don't forget, we are now live streaming, so please rush to your Facebook pages and you can find us on VOA Shona Facebook page, on VOA Ndebele Facebook page, and the Studio 7 Facebook page as we live stream. So please join in the conversation.
As part of the hashtag Tajamuka group, we are non-politically affiliated, so we had a mixture of people representing different political parties, and we came in solidarity and did a demo. We went to the Zimbabwean consulate, and we had a peaceful demonstration in solidarity of the Zimbabwean shutdown, or the stay-away, which is in Zimbabwe.
If these demands are not met, we are shutting down again. And so, government, the ball is in your court. Chiti Pindurai, we are ready to close down again within the next few days. And so if we are not hearing from you, government, next week on Wednesday, we shut down, and this time we add another day, Wednesday and Thursday. We are not playing, and we ask you to take us seriously. Citizens, thank you once again for heeding the call. Remember, no violence. Musarovane, don't break equipment. And so, government, we ask for your response as soon as possible. Otherwise, Wednesday next week and Thursday, we will be shutting the country down again for 2 days. God bless you, citizens. Mwarivakuitre zvakanaka. And let's keep moving together as a unit. We may not do what everyone wants, but let's keep moving together as a unit. Tagona, we have done well. God bless you.
Ndinonzi Anna Mukonya, ndinobva kwaMutare. Kuno kwaMutare, like yesterday, hakune paiwa nerunyararo chaizvo. Hakuna mhirizhonga yakaitika. Ndinoita zvekutengesa, saka ndinoda kuyanga ikonekiti. Business akambotiberera zvekuti vanhu vanga vari indoors. Vanga vasingabudi kunze, vakavhara mataxipo avo misikavo yakabveti kumasati. Taona kuti zvaanani kuti kunenge kuri kuratidza kuti hakuna mhirizhonga. Kwakuchitanga kuchironga matombo edu, but still hakuna bhizinesi yakabuda. Zvakatiafekta zvakanyanya nekuti hakuna kunge kutori ndakatobva ndisina kana sendi, nekuti ndakatanga kutonga tombo yangu mahwani masati. Ndakatobva ndisina kana nesendi kutodzoka kumba nezvinhu. Zvakaafekta bhizinesi, kwete ndega vanhu vazhinji yakafekwa pabhizinesi nekuda kwemachi yakanga iriko minzi. Tichitenda hedu Mwari kuti hakuna mhirizhonga yakaitika, kwanga kuine runyararo rwakanakisa saita izvi. Ini ndaifunga kuti dai zvaaiita gavhumendi yedu ka yaisiya vanhu vasununguke, waiti mabasa emaoko. Jasi bhikozi tikatarisa pesendeji yakakura uno muZimbabwe yaakuzvikira, aakushandisa maoko. Vashoma ndo vari kuenda kumabasa, ende mabasa acho vazhinji vacho ndovanoshanda mugavhumendi. Macompanies, maown companies hakuchina apera kuvhara. Saka ini ndaifunga kuti vanhu dai vangosiyiwa watengesa, waenda kunze kwenyika watengesa. Nekuti muno macho mamanufacturer companies hamuna, they are very few, ende asati akugona kutanga kutotanga kuda kudzidzira zvinhu. Saka hamuna nechinhu chiri muno. Saka dai vanhu vangosiya vanhu tichienda kunze kwenyika sezvataingoita, tichiva nezvinhu tichitengesa, tichirarama, nekuti hamuchina chinhu zvekambani kunyika medu. Hapana kumbodzoka kuripo, nekuti zvagara zvinhu zvicho zvacho ingori from hand to mouth, from hand to mouth. Saka ukationa kuti iwewe zuva rese hauna bhizinesi rawaita, hauna mari kana dhura rawabata, kutofa kwako hazvisina kutomira zvakanaka. Yesterday it was critical, I don't want to lie. Business was very down yesterday, things were not working. Like me, I arranged my table after noon, and I never had money. I go back home without any dollar, any cent, because things were not okay. When people were staying in their homes and shops were closed, no one outside, you can see few people outside. So things were not okay yesterday. It was terrible, I tell you.
We heard there from some views from some of the people in Zimbabwe who were at the protest. And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the just-ended mass stay-away in the country and a solidarity protest in the diaspora and the way forward. What are your views on the issue?
It was business as usual in the country, Marv, today after most Zimbabweans yesterday heeded the call for a massive stay-away called for by pressure groups and citizens to protest against the government, corruption, and the deteriorating economy, amongst other things.
And PJ, what was interesting is that the protests, which were called for by some citizens and pressure groups, who include Pastor Ivan Mawarire of the hashtag This Flag campaign and Tajamuka, an apolitical grouping of youth. I think we heard from one of the ladies, Isabel Monzura, who was part of Tajamuka in South Africa, where they carried out protest. But while the stay away has been said to be successful, the government in the Herald newspaper today reacted by stating that President Robert Mugabe would not be going anywhere and that the event was sponsored by outside elements. And from the figures that we are receiving, over 50 people were arrested following the protest. But there are more who also appeared in court today who were arrested earlier on. I think the number has now ballooned to about 105 people from throughout Zimbabwe.
Yes, from Bulawayo alone, I had a figure of about 75 or more. And then the police chief Charity Charamba had this to say about the strike.
Yeah, let's take a listen.
In the country still remains generally calm. We have noted, though, that there were few incidents throughout the country where roads were blocked using stones and burning tires.
We had the PJ from the police chief, Charity Charamba, in Harare. And we also had the view of one man who was staying in, you know, he says he was asked or he was accosted by somebody, but he was giving us his view of what happened yesterday.
Yes. And some Zimbabweans in the diaspora have also had similar solidarity protests, with some members of Tajamuka marching to the Zimbabwe consulate in South Africa, for instance, and others just offering support on social media and prayers.
Yes, let's take a look at a report that was done by Mana Ribi of Reuters on the strike in Zimbabwe.
Unpaid salaries and scenes like these have incited workers in Zimbabwe to go on strike. Teachers, doctors and nurses were striking for their wages on Tuesday, angry too that police in the capital, Harare, had cracked down violently the day before on striking taxi drivers and residents who supported their cause. The drivers were protesting heavy fines on their businesses imposed by the government. Onlookers joined in the protest and hurled rocks at police, who fired back with tear gas to disperse rioters. There have been spontaneous protests over the past month, but Monday's demonstrations were the first to turn violent in over a decade. They come amid a deteriorating economic situation as Zimbabwe battles its worst drought in over a quarter century. Residents are frustrated over cash shortages, government corruption, and plans to circulate local banknotes. President Robert Mugabe says police were just trying to keep a lid on the protests Monday, but human rights group Amnesty International says the police response amounted to a human rights violation.
That there was a report by Mana Rabi from Reuters on the situation in Zimbabwe. PJ.
Meanwhile, don't forget to tell us your views on the use of social media with the families as well as whatever was happening yesterday, and your experiences. What are your views on the issue?
Yes, PJ, I think we can safely go into Ndebele because we've eaten into some of your time. Go ahead.
Yeah. Siyalambulela uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama ku Live Talk ku Voice of America lapho isihluza khona indaba eziphathelane labo mama. Okwalamhlanje ke sikhona lapha ukuthi sihluze udaba kumbe ngithi okwenzakale eZimbabwe izolo. Bonke abaphandle kwelizwe labo kade bekhangele umumo isimo ebesise Zimbabwe izolo lapho ukube lokushengisela ngokungayi emsebenzini abanengi abathi kuphumelele okwamagama ikakhulu labo abaqoqe lokhu kutshengisela umbe ngithi umkhankaso lo abazibiza ngokuthi Tajamuka sesijikile ngabasakhulayo labo okungumanyano obunjwa ngama izinhlanganiso ezithile ezabasakhulayo abasakhulayo besithi asiyitholi imisebenzi asilamali asiyitholi imali iholo lethu esiyabe silisebenzele nanku lokuthi sithengise sithi siyethenga ukudla kwamanye amazwe sibuye sizothengisa lapha siyakwaliswa konke lokho ukwenze uZulu wathukuthela baqalisa ke umkhankaso wona lo bekubenda wonye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo eziguqela lomfundisi uIvan Mawarire labo abathi sesikhathele ngokwenzakala eZimbabwe ikho ke kasi bekeni amakhuba phansi sizidlalele emzini yethu ukuze uhulumende ananzelele ukubana sesithukuthele ngempela njalo sesikhathele ikho ke sifuna ukuzwa imbono yenu ngokwenzakale izolo lingabe liphakathi kwelizwe eZimbabwe lingabe liphandle kwelizwe ngoba lase South Africa kube labantu abadabuka eZimbabwe abayenze abayitshengisela emahofisini omeli weZimbabwe kwele South Africa besenza engathi besekela okwenzakala eZimbabwe in solidarity.
Mhm.
Lase bilithane ingxenye bangabe benzile njalo kodwa angizwa ngamavelas.
Ehhe PJ. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Neizvo zvakaitika nezuro apo takaona vanhu vasiri kuenda kumabasa uyezve kunze kwenyika takaona vamwe vachienda kunoratidzira kusafara kwavo nezviri kuitika munyika. PJ tinoona kuti zviri kunyanyo kachikamadza kana zviri kufadza vazhinji ndezvekuti izvo hazvina kurongwa. Nivei vatunoti mapato ezvematongerwe enyika asi zvakarongwa nevanhu zvavo tinoona pana Pastor Ivan Maningikiri Mawarire ve hashtag this flag toona zvekunevei vanozviti Tajamuka vana vechidiki vakomana nevasikana vari kuti aiwa isu Tajamuka ende vari kutaura ivo kuti hatibvi kupati yakati neyakati takangobatana tiri vana veZimbabwe vari kuti isusu hatichada kuona nezviri kuitika munyika pari zvino tikuda kuti zvinhu zvisanduke saka ndonyaya yatiri kukurukura madzimai nhasi uyezve taita rombo rakanaka PJ tina mufundisi pastor Rebecca Makai vari muno muAmerica tuda kunzwa kuti ivo sevanhu vari muno muAmerica zvizvarwa zveZimbabwe zvii zvavakawanikwa vachiita panguva iyi. Hello Pastor Makai.
Hello Marvelous.
Ai what tinokuchingamidza ipachirongwa chedu chemadzimai.
Mazvita enyu.
Ehe tinoona muri kuona nekunzwa zvanga zviri kuitika kunyika. Imi sevanhu vanoita vatingati vaive vanyarikani uyezve vanonamatira zviri kuitika zvii zvamamuchiita panguva iyi vamwe vokumusha vanga vari kuratidzira.
Maita enyu inyaya yanga iri kubata mwoyo yedu zvakasimba yezviri kuitika kumusha. Takawanawo tichisumuka semadzimai tichisangana pamalaini vanhu kubva kumastates akasiyana siyana tichinamata. Chatakanyanya kunzwisisa ndechekuti sevanhu vanonamata takafanana naEster. Vazhinji vedu anonzwisisa mutsoko ramwari. Ester akanga ari mumba mamambo. Ari mumba mamambo haana kuziva zvanga zvichiitika kumashure. Asi wakazoti azoudzwa kuti pane zviri kuitika kunyange anga asingazvioni. Wakatora mazuva ekuzvinyima akatora mazuva ekunamata akazvipira kuti kana ndichifa ngandisi akasimuka akanozvipa pamberi pamambo. Ndozvatakaita kuti tingange tiri kuno kudiaspora tisiri kumusha. Asi tiri kubatana nevari kumusha tichisimuka tichinamata sezvakaitwa na Queen Esther tichibatana pamwe chete nemhuri yeZimbabwe mumunamato.
Aiwa, tuda kumbochingamidza vamwe vanesu pari zvino patiri ku live streamer apa toti tinochingamidza Fungai Edlin Ndemera, tirikukuonai vana Tsainzlo Enjo, tirikukuonai Tsitsindoro Malunga, tirikukuonai Momo Christine, tirikukuona Marvelous Gumise, tirikukuona Gladys Sweller, Beatrice Marit. Thank you so much ladies for joining us and I hope that you'll be able to contribute. PJ.
Yeah. Upasta Makai lapha ubekhuluma yena ke ulapha eMelika Minnesota. Yena ke ngumfundisi, angumfundisikazi. Yena bo bependula ukuthi nana yebo bebelubhekile isimo akade sikhona eZimbabwe izono. Bona kade beyime enkosini. But bona ba nelise uba njengabe sifazane njengabo mama bama emthandazweni. Bangena kuma prayer lines bakhuleka kubo makhale kukhwini bekhulekela ukuthi kungabi lodlakela la kanje ngilethemba lokuba imithandazo yabizwakeli akuladlakela kangako oluvame ukwenzakala ngalezi sikhathi ezinje kodwa ke abantu bajengisele ngempela and abantu abaningi bathi bona kuphumelela lalo bakade singekho abakhona khona ngale babesitshela ukuthi nana kukhanya kuphumelele njalo kwabubotshiwe abathile kodwa ke hayi akuzange kubhaxabulwe kangako abane. Yeah.
PJ, I think maybe let's just read some of the Facebook messages that we received. They seem to be quite a lot. Asiri ngatimbotora mutereri topa mutereri Mai Rupanya vari parunhare tisatatora hedu vari pa Facebook nekuti tinozoya kuti nhare dzekuZimbabwe dzinoti netsei. Hello Mai Rupanya.
Rupanga, amai Rupanga makadini
venyu. Aiwa, tinotokumbira regerero amai Rupanga ndofunga tinonyatsonyora zvakanaka iko kuno. Aiwa tiri wadi muri kupi Mai Rupanga?
Ndiri ku Grindel.
Ehe. Kwa kwakamira sei imomo muHarare panyaya iyo yesterday.
Yesterday ayo kuno kwakanga kwakanyarara zvako asi kuma location ndokwakanga kwaka kuruwa ndokwakatanga ndobva kwazouya kumfakosi nechitungwiza saka vana vadiki vakasungwa kune vamwe vana vadiki vandava ndichitoona izvo zvipatizi zvekutoti I think vana vechikoro vanga vakachitopinda munyi vakatobatwa nemapurisa vakaita laini saka ndinoona zvinhu zvinosiririsa zvikuru asi kuti inyika yedu inenge yaita se yaomesesa nekuti munhu wese tiri kuomerwa tiri kuswera tiri kumabhengi tiri kuswera tichitsvaga mari mari muno hamuna zvinhu zvakaoma izvozvo
saka munoona kuti pangagadzirwe sei amai Rupanga.
Ai nikuona kwangu indai vambosira umumwe kwambopindo imwe new government pamwe zvinhu zvingaite zvakanaka.
Mataura imi kuti pane zvamanga muri kuona panhefenyuro zviri kubuda panhefenyuro dzipi kuti pane vakasungwa nezvimwe zvakadaro?
Zviri kubuda ipo paZBC chaipo.
Aiwa takanzwa zvenezuro kuti zvinhu zvakadai semaWhatsApp nezvimwewo zvinoshandisa dande mutande zvanga zvirisiri kushanda pane nguva yakati o zvava zvakamira sei kwamuri kuGrinde uku?
Vanga vakadzima vakatombodzima kubvira kumapast 11 kusvika kumapast 1 ndopakazotanga kushanda maWhatsApp. Saka taitoti pamwe mafoni edu tisingazive kuti chii chiri kuitika. Saka ndofunga vaida kuti zvinhu zvisabude kunze but zvinenge zvichingobuda chete zvinhu zvakadaro. Saka tingangoti nyika yedu ino yakaomerwa zvimwe zvakanyanyisisa iye zvino zvinhu zvaakutanga kushayika mumashopsi. Saka isusu vanhu vevakadzi tinenge tine dambudziko rakawanda kuti kunengositarisa vana woenda kukiu yemari zvese zvese izvozvo unoda kutsvagira vana chikafu zvinhu zvine zvakatiomera izvozvo.
Aiwa tinotenda chaizvo Mai Rupanga kunge manga muinesu musanete kupota muchifona vhiki rega rega uyezve muchititaura kuti zvii zvimwe zvamune muri kuda kuti titaure nekuti chirongwa ndechedu isu nemi semadzimai.
Aiwa zvakanaka tinotenda.
Ehoi PJ.
Yeah. Ngilethemba lokuba usukhona Nkosazana Nozipho Moyo.
Yebo.
Siyakwamukela kuhlelo lethu.
Ngiyabonga.
Yeah. Ubukhona wena izolo kusenzakala i-shutdown le esizwileyo thina abaphandle kwelizwe. Ungasichasisela ngombono wakho ukuthi uyibone njani njalo iphatha njani abesifazane abangomama ebusimo esikhona eZimbabwe owamanje.
Okay. Yebo ngikhona mina ngihlala kwaBulawayo. I-shutdown le ngendlela ebekuhlelwe ngakhona bekuthi ezindlini bengayi emsebenzini ngoba abo kuyindlela yokukhuluma ukuthi uhulumende lungise izinto. Kodwa isimanga okusethu sekakhulu ekuseni sinanzelele ukuthi kakhulu izinto ze-WhatsApp.
Yeah.
Mm. I think we lost somebody there, PJ. I'm not sure who we've lost, but it seems it's our guest.
It's our guest, Nozipho, mm-hmm. I think. We'll have to get her back later on. But she was just explaining about it. She had started explaining about the WhatsApp scrambling, I think.
Okay, and the situation in Bulawayo.
In Bulawayo, yes.
Uh-huh. And while we are on that, I think we can just also welcome some of the people that are live streaming with us. Mkoma Polite Gwakuba Maposa, we can see you. Thank you for live streaming with us. And please post a comment. You're free to, have a conversation with us. PJ, I think we have another guest.
Mbuya Mtamba.
Oh, Mbuya Mtamba. Makadi Mbuya Mtamba.
Siripo Makadi iko.
Aiwa, tiriwadi
shedu. Makadi iko.
Aiwa, kuri nani.
Hey.
Kwa kadi kubikita kwa muru, kwa kamira sene zuru.
Kubikita, takangoti tisimuka makuseni, takatarisa. Siripo duze me road, vome highway yedu. Panga paka nyarara kuka tipa chiratidzo taitisa kutadza kundwisa kuti ha dzi rikuda kutora nzvimbo saka takamira takagara kusvika kuma 10 taingoona chimota 1 zvevari mudhudze imomo hakuna kana changa chifamba mapurisa bedzi ndo akanga achingofamba famba. Saka vanhu vakangozvibatavo ndokungogaravo umwe nomwari paimba pake hakuna vakwanisa kufamba achienda kumwe kana kuti kudii hakuna
matimi kwanga kune mapurisa anga ari kufamba famba vaityisidzira vanhu here kana kuti vaiti
takaona sokuti vaingofambawo zvavo kuchengetedza kuda kutarisa vanga vaitikonzera mhirizhonga asi vanhu vese vanga vakangozvibata. Vangoona kutongototi panapa kana tikada kumutsa zvimwe zvinhu tingangopinda mutaona.
Aiwa.
Kana mabhazi hakuna ranga richifamba. Kero takanga takungonamata Mwari kuti dei tangoregawo kuita zvourwere because vanhu vanga vatovapa taiti nenyaya iyoyo.
Saka Mbuya Mutamba, munoona pachigadzirisika sei? Imishuviro yenyu ndeyei sevanhu vari kugara kumamisha?
Isu tinoona zvinhu zvakanyatsokutiomera mwanangu. Upenyu hwedu hwatakatarisana nahwo kuti tinyatse kuona kuti kana zvinhu zvikasagadziriswa zvakanaka zvikagadzikana. Ramangwana redu ritori panjodzi yakaomarara. Nokuti hakuna kana chiri kunoka. Kunoku kune nzara. Upenyu hwetiri kurarama kana dhora chairo harisi kuwanikwa. Zvomuri kungonzwawo kuti kunyange chero vese vashandi vehurumende vari kungotamburavo vari mumushawo vari kungotamburavo hauchazivi kuti wotizira kupi unondokumbirawo kuti ndokupi unotoshayiwa kuti tobatsirana sei. Saka isu chikumbiro chedu ndechokutoti dai Mwarivo vatopindira vatibatsira vagona kushandura vagona kuronga upenyu humwe hutsva mukati meutungamiriri hwedu ndoche tinotongokumbira badzi kuna Mwari nokuti zvose takutongozvisa kumusiki.
Aiwa, tinotenda Mbuya Mutamba, muve nezuva rakanaka uyezve musaore mwoyo. Munofanira kupota tichikufonerai vhiki rega rega kuti tikurukure nezviri kuitika munharaunda dzenyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Ehe. PJ, we heard there from Buya Mutamba, who is saying that the way the situation is, we all have to leave it now to God.
Yes.
Because right now it seems, you know, there's nothing. She's also calling for leadership renewal, but she's literally saying, but God is the only person who knows
who can really rescue us from this situation.
Yes, and I understand your guest is back online.
Yeah. Sukona mamwe. Yeah. Kubeka ke katusathi I WhatsApp ube kutheni litheli vuka.
So you have the into any sector, but I want to say every but the singers, which is the second to come and then, but she's very jealousy one, from a police, Namasot. The Kumanji and Namchandi, Uchoki, the lazy, the vice president, the Tumpo and Milamaches, Namchandi, the Rizanaji, in the world trophies when I love easily shut down in Yukonizo.
Bamba khonapha ecingweni. Yeah, bamba khonapha ecingweni. Siyabe lokho esixoxa kuze kuye chaya u 9:30. Kodwa ke wathi ngiphe kumavelas ye. Bamba khonapha ecingweni usiphathise uhlelo lwethu. Siyabonga kakhulu.
Pastor Makai, maybe you can just come in there. You heard from one of our callers Mbuya from Bikita. Vari kuti ivo zvakuda mwari mukati. Imi munoti yasimoti 30 seconds chaiyo nokuti nguva yedu yakuda kukwana kuti tichi migrate.
Aiwa, ichokwadi, zvinoda mwari, asi mwari, mweya, anotopeka vanhu kwazvo, kuti vanhu vasimuke, vataure, anoda miromo yedu, anoda maoko edu, anoda makumbo edu, izvozvi zvikuita vana veZimbabwe, chatakungofanira kuita isu vanonamata, ngati namate, kuti mwari wamene, apeke vanhu, uye pave nekutaurirana nehurumende, kana paine shanduko inodikanwa, anotoshandisa vanhu, saka kunamata, Netari siru eku ziva, chatiri kuda kuita.
I want to tend Pastor Makai PJ there before we round off this half. You heard she's saying, yes, it's correct. You know, we need people are calling for God to intervene. But God comes through people.
Yes.
So we need God to, you know, get into some of our leaders so things can change. But
yes.
I think now time is running out for our first half. So we want to thank those who joined us in the first half. But please to our guests, please stay on the line. Pastor Rebecca Makai, please stay with us. And also our other guest, Nozipo
Moyo
from Bulawayo. Please also stay on the line as we migrate. We're now going to be live streaming. Although we already were in the first half, but now we're solely going to be live streaming, so we're going to lose our radio listeners. Please continue to join us on all our Facebook platforms and also our website, which is www.voazimbabwe.com.